Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika waFrederick Shava vakati danho iri rakatorwa nokuti chara chimwe hachitswanyi inda. VaShava avo vari murwendo rwemazuva matatu ekuvhakachira nyika nhatu dzinoti South Africa, Botswana neNamibia vakati urongwa uhu hwakabvumirwa mumusangano wavakaita negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale muHankwape.
We were informed by the minister of Botswana.
Takaudzwa negurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muBotswana kuti chidzidzo chakatorwa nehurumende yavo kubaya zvizvarwa zvose zveZimbabwe zviri muBotswana. Nokudaro hurumende yeZimbabwe ichabayawo zvizvarwa zveBotswana zviri munyika.
Kuburikidza neurongwa uhu, vaShava vakati nyika mbiri idzi dziri kutarisira kusvika pachinhano chekuti parara kwedenda iri kwekushoma nekukurumidza. Vakatiwo kana nyika mbiri idzi dzakwanisa kuderedza kuparara kwecovid-19, musangano wechitatu weZimbabwe Botswana Binational Commission uri kutarisirwa kuitirwa mudhorobha reVictoria Falls mumwedzi mishomanini iri kutevera.
Sezvo vanhu vakawanda vanenge vabayiwa nhomba, tiri kutarisira kuti musangano weBinational Commission uchaitirwa kuVictoria Falls.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende yeBotswana panyaya iyi nekuti vakwape vanga vasingabatike panharembozha yavo sezvo vari murwendo rwekuvhakachira Lesotho. Nyanzvi munyadze utano uye vari uchiremba pachipatara chikuru cheNgangagwe Referral Hospital mudhorobha reFrancistown vatarisaigara nevako vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ndiyo ichakuwa pahombe kuburikidza nechibvumirano ichi.
It is beneficial kunyika dzese nekuti maZimbabwe ari muno muBotswana vakasa vaccinatewa. Chiwere chinokwanisa kuspreada. Saka kana hurumende yeBotswana ichivhuma kuti vagadzire vane veZimbabwe vari muno, tinotenda kwazvo nekuti takawanda and tikasapuwa jekisini racho tinoshupika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutenga nekutengesa mudhorobha reHaboroni muzvare Florence Manzungu vagamuchira urongwa uhu vachiti COVID-19 inotoda kuisa misoro pamwe chete.
Chirwere ichi chakapararira mundingati pasi rose. Saka takuda kuti vanhu vaise misoro pamwe chete, vabatane tigobuda tine chinhu chimwe chete tigokwanisa kunge tichiwana mushonga unokwanisa kunge uchipedza denda irori.
Pari zvino Botswana yabaya nhomba vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu. Ruzhinji rwavo vari vashandi vezveutano, mapurisa, masoja nevebazi rinoona nekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Nyika iyi ine vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nemazana masere vabatwa necovid-19 uye vafa nechirwere ichi vari mazana manomwe nemakumi manomwe nevana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.